Ini ndidi marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi chipiri kurume 28 2017. Zano PF Women's League inotambira kudzingwa kwa amai Eunice Sandimoyo na amai Sara Mahoka mubato remadzimai rebato riri kutonga iri. Hurongwa hwe Zimbabwe International Trade Fair hunonzi huri kufamba zvakanaka mubulawayo. Masangano evanhukadzi oshungurudzika nemirizhonga iri kuramba ichibata madzimai mudzimba. Coach Norman Mapeza otsenga mukanwa panyaya yebasa racoach wemaWarriors iro ari kunzi angangompiwe nezifa. Muchirongwa chevechidiki The Connection pa Live Talk na 8 PM, tiri kutarisa hurongwa wava Mugabe wekuda kunzwa zvinofungwa nevechidiki mumativi mana enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, endai pama Facebook page edu eVOA Shona neVOA Ndebele, monyora ipapo tozowanikwa tichizviverenga pamhepo. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa Shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.